zvirikuitika nezvekuti mafuta ari kunetsa kuwana. Vanhu vari kupanika, saka vanhu vakawanda vari kuedza kutenga fuel at the same time. And zvirikunetsa ndezvekuti magaraji acho ari kutadza kuti achipa mune dhimandi kudiwa nevanhu. So zvirikunetsa ndezvekuti mafuta acho paanobva asvika paservice station izeka, vanhu vanobva vaita sei, vanobva vawandira chii mafuta aya. Saka makiu acho akareba zvisingatomboita. Saka isu tirikungoedzawo kuti vanhu vaita sei, vanhu vasharwisane pamakiu ivapo, nokuti panenge pakuita kavailensi kaakuitika futi, nokuti vanhu vaudzidzinza kuwirirana zvakanaka. Saka tachingotiwo semazimbabwe ngationewo kuti ngationgeteiwo zvakanaka, ngatigarei malaini edu chistedi kutese tichawana fuel. Ndofunga kuti sevataurira kuti reserve bank izvozvi nemaomero atiunze nemaziso edu, matruck acho anenge aakuita sei aakudhiriva mafuta acho kumastation.
Chii chamunofunga kuti chiri kukonzera kuti mafuta aya ashayikwe munyika?
Kusarongeka kwezrdz, kusarongeka kwezanup f, kunotingati ndo macalpis ezvinhu zvacho chaizvo chaizvo, kuti ndo vanhu vari kutadzisa zvinhu kuti zvatofamba. Vachiziva kuti pane mota dzakawanda soso, vachiziva kuti kudiwa mafuta akawanda soo, mari dzacho dzinofanira kubuda dzichibhadhara mafuta kune nyika dzokutengesera dzichibuda nechii nenguva yakanaka. Saka pari kuita mabottleneck, pari kuitika nguva dzekuti panomboshoshaika makanongzachii anopinza fuel. Saka tokumbirawo kuti hurumende wedu aitewo plani iri nani kuti tione kuti chii vanhu vanowana fuel pavanenge vachikwanisa pavanenge vachida. Takusarongeka kwera rdz yavapangudya havasisina maideas, vakungofedha fedha. Ende handifungi kuti vangatodzwisisa kuti ikonomi iri kufamba sei. Ite zvese zvavakuita zvavakungotidzosera kuna 2008. Saka isu tachifungi tachifungiro tiwo manew technocrats pahurumende yaya vana mutiningu veivava vachionawo kuti chii tono rdz governor ari nani, tonowo kuti zimbabwe ifambo, nokuti isusu tinobvumawo kuti ha zvinofanira kurwadza misana zvisa zvanaka, asi tofanira kuonawo teese tirwadziwa including government yaya nevanhu vacho vari muhurumende. Hatingangoti ivo vari kufamba nezvinhu nemota dzakanaka, ivo vakambopinda mutiyo here? Hatingoti vakambopinda mutiyo, ndosaka vasinganzwisisa chii chiri kuita.